Umbo kubva kuZimbabwe Electoral Commission ZEC unoratidza kuti zvikamu gumi nezvishanu nechidimbu kubva muzana kana kuti 15.5% zvevanhu vakakunda musarudzo dzemakanzuru vaive madzimai uye zvikamu makumi maviri nechimwe nechidimbu kubva muzana kana kuti 21.4% madzimai akakunda musarudzo dzeparamende. Sachigaro wesangano reWomen's Coalition amai Eva Naisman ando vanoti izvi hazvienderani nezvinoshuvirwa nebumbiro remutemo.
Kumapolitical parties havasi kukwanisa kunzwisisa nyaya iyi. Ndinoshaya kuti chikonzero chavo ndechei, nenyaya yekuti madzimai mashoma ari kuwanikwa achifildwa semacandidate. Vazhinji vacho vari kunonovhoteswa vachivhotera iwo vanhurume. Saka sarudzo dzavo dzichangopera dzemabyelections zvakabuda pachena kuti hakusi kuti madzimai vanotadza kukukwidzawo mune zvematongero enyika, asi kuti macandidates mashoma akanga aiswa. Tikatarisa 148 macandidates aifanira kukondesta pamaelections aya, tinongona kuti madzimai vanga vari vashoma vanga vari 28.
Vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vatevedze bumbiro remutemo vachiti nyaya yekuti madzimai mashoma mumakanzuro neparamende ndiyo inoitawo kuti nhunha dzavo dzisagadziriswa nguva dzese nekuti varume havanzwisisi matambudziko anotarisana nemadzimai. Mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Stavile Dewa vati zvinosuwisa kuti madzimai akabuda akawanda vachinovhotera varume nekuti vakadzi vanenge vachikwikwidza vanenge vari vashoma.
Takuda kuenda kuelection vakadzi vairohwa kumarali vaishungurudzwa paitwa maprimary elections emapolitical parties. Kwaita nyaya dzatakarekodho dzevote buying, vakadzi vamwe vachirohwa vamwe vachibirirwa pamaelections aya. Saka tinongoramba chingodzokera kumapolitical parties nekuti ndo vane responsibility yekuti madzimai akawanda apinde mune zvematongerwo enyika.
Vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023 sangano ravo richange richiongorora kuti mapato ezvematongerwo enyika anotevedza bumbiro remutemo here. Rimwe bato rakapinda musarudzo dzemabyelection reMDCT inotungamirwa navaDouglas Munzora rabvuma kuti harina kutevedza bumbiro, asi rikati nhasi chaiko komiti yepamusoro yebato iri yaita musangano apo yazeya nyaya dzakawanda kusanganisira nyaya yekuti madzimai apiwe mukana yekukwikwidza musarudzo. Mutauri webato iri vaWitness Dube vati itariro yavo kuti vazadzise zvinodiwa nebumbiro remutemo pasarudzo dza 2023.
Takaedza nepatinogona napo pese kuti tiite mawomen akawanda. Ndo saka makaona kuti tisu tanga tine vakawandisa election iyoyo, asi hatina kuzogona kusvika 50. Ndo imwe yenyaya dzatanga tivheneka nhasi.
Mutungamiriri wesangano reLabour Economists and African Democrats amai Linda Masarira vati bato ravo rinotevedza bumbiro remutemo.
Isu mastructure edu ese ane 50-50 representation. Tikatarisa kunational executive yedu chaiko, mutungamiriri webato ndini ndiri mudzimai, munyori webato secretary general mudzimai, national chairperson mudzimai, spokesperson mudzimai.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato riri kutonga reZANU PF kuti sei risiri kutevedza bumbiro pakusarudza nhengo dzeparamende nemakanzuru, sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa Mugwadi vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Mutauri webato reCitizens Coalition for Change iro rakakunda musarudzo dzemabyelection Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinokurudzira kuti madzimai akwikwidze zvigaro zvese zvingave zveparamende, asi vati pamabyelection havana kuita izvi nekuti vatsigiri vebato ravo vaida kuti vainge vadzingwa vadzokere pazvigaro zvavo.
Pampena muchaona paticha kwikwidza mu-2023 election panenge pane madzimai akakwana kuitira kuti 50-50 inodikanwa nebumbiro tiitedzere.
Bumbiro remutemo pachapter 2 chikamu chegumi nechinomwe rinokurudzira kuti pave nemikana yakafanana pakati pevakadzi nevarume, asi izvi hazvisi kutevedzwa nevazhinji sezvo pasati pave nemutemo wakanangana nazvo kana kuti Act of Parliament inomanikidza kuti zviitwe. Constitutional Amendment number 2 inosungirawo kuti zvigaro makumi matatu kubva muzana mumakanzuru ese zvinofanira kunge zviri zvemadzimai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.